yakatangirapa kuti hanzvadzi yangu ini yaive webato rembi, saka akashayika ari kuchitendero paauya kuzorigirwa kumusha. Saka akauya nevamwe vake vavanobata navo. Saka kuuya kwavakaita ikoko ndiko kwakatangisa nyaya yese yekuti ipo munzvimbo medu matogara ndine zvandipinda. Saka iye havadi kunzwa epati inowanika munzvimbo medu. Saka musi wa25 ndopavakationa tiri kwamushandira gude kupoindi yedu chaive kuChristmas. Saka ndopavakatanga nyaya dzavo, ndopatakataura kuti takati amunhu anozotsvagira chii kwaanoda pati yaanoda. Ndopavakabva vatanga kunoitana nesi, ndopatakabva tapedza vatanyarara bva vabuda panze. Vakazouya vari 2 vakasvika ndopavakatotitora vakati nyai kuno panze. Tabuda panze takaona paine gurumwandira revanhu, ndopavakatotanga kunyora.
Saka makakuwara zvakadii?
Mumwe wangu akarohwa shaya ndodzi dziri kunyanyorwadza nembabvu nemusoro vaiga vachitika musoro. Vativa kudaro kwangu akuma 2 dzemusi wa26 dzemasikati, ndopa takaenda kupolice station yemahosekwa kunomangara. Tamhangara kumahosekwa kuya kuya havana kuvhura joke. Vakatitangai maenda munorapwa kuhospital moya nenhumbi tsamba yadhokta kuti makakuvara sei. Taenda kumahosekwa kuya kuhospital kuti tirapwe. Dokta pamba sina, ndopa takabva tangodzoka kumba pamba sina zvataikwanisa kuita.
Saka mazodzokera here kumapurisa kana kuchipatara kuti muwane gwaro iro?
Pane vakazotibatsirawo vakazotichiona vamukwenda, ndovakatibatsira kuuya kuHarare kuenda kumaavhini. Ndokwatarapwa tabaiwa majekiseni nekutorwa maexray asi haasati abuda.
Saka tingati here mhirizhonga yadzoka zvakare mudunhu menyu?
Ya ikokwadi ndozvazvitoratidza nekuti apa tatasa maelection sazvakutongoratidza kuti ndozvitongoripo.
Saka mune zvamuchaita here?
So far vatabatsirwa tamirira kuti hanzi imuchefriday ndopatabuda mani ndiri nacho maafdavit to vatazoenda kumapurisa kwacho.